kuparurwa kweofisi kwafamba zvakanaka. Vanhu vauya kubva kumaprovinces akawanda, Mati North, Mati South, Mbulawayo nemarepresentatives anobva kumativi ese kumaprovinces ese ari 10. Ende chinhu charatidza kuti tapamusha wokuzoti vanhu vanoziva kuti musha wedu uyu uri permanent. Hatazokuwani kweti every day tichinge tiri vanhu vanenge vachinetseka nokubhadhara marenti. Taone musha wedu unopa kuti tiitewo zvakawanda tiri pamusha pedu, zvakafanana nokuti tiite project yokuti tiitewo maincubators paofisi ipapo, achisupplyawo varayiridzi vanoda nhiyo, vanenge vachipiwa nhiyo 50 kana dzava kukandirawo dzava hukudzokandira vozodzosa mazai 50. Saka chiitiko chafarirwa zvikuru kwazvo namamembers as well as neministry of education officials vauya tichitaura kuti chinhu chinodiwa muZimbabwe ndechekuti kana tichitaura zvevarayiridzi tinge njevarayiridzi, tione kuti varayiridzi vane inonzi professional freedom, havambunyikidzi vanhu vanotaura zvavanoda zvavakasununguka. Uyezve kuti ministry inofanira kunge ichitarisa varayiridzi kuti ndivo vanonyora mabhuku muzvikoro umu kuti anozoshandiswa muzvikoro, vanyora varivo vapa kuti vatsikise mabhuku yavo varesecha. Saka tinoona chiitiko chataita ichi chiri chiitiko chakanaka zvikuru sei chichiuya ipo patinoona kuti nyika haina chouviri chainopa, maindastry ari kukolapsa. Asi ukaona union ichikwanisa kusevha mari kuti inotenga office kuti ndopa musha wedu muprovinsi inoyi, zvinhu zvadekadza zvafadza varayiridzi zvokuti nanhasi vachiri kungofara because tangounganidzawo kuti tizovaurayira mombe nehuku kuti vafarewo musi uwoyo, nyange tiziva hedu kuti kubva mangwana vanenge votambura. Asi tambofarawo tichiona ofisi yedu inozopa kuti tive tinosangana paofisi patenge tichida kusangana nguva ipi zvayo, tichionawo kuti zvii zvatingaita kuti varayiridzi vabatsirike kunyange zvazvo vari vanhu vanopiwa mari shoma kubva kuhurumende.
Muchitaura pakuparurwa kwehofisi iyi, mati mimi munoda kuti pave nekanzuru isiri pasi pehurumende inotarisa pamusoro pezvichemo zvevadzidzisi. Chinokutadzisai kuita kanzuru iyi chii?
Dambudziko ririko nderekuti kuita kanzuru uku kunotungamirwa neministry of education. Panoita kanzuru haitungamirwi naemployer kana yatingati line ministry. Kanzuru inofanira kuita namaprofessionals. Saka research yakaita yakatadza kuti kune mhando mbiri dzinokwanisa kuti kanzuru iite. Chokutanga inokwanisa kuita under Education Act, ichireva kuti iri pasi pebazi rehurumende, asi zvakazotenderamwa nezvekuti iestablishiwe neact of parliament. Saka zvainoreuka nechitadziswa neact of parliament zvinoreva kuti its an independent autonomous and self-regulating body. Saka bhodhi iroro richifanira kunge rakadero richirejesa varayiridzi, richipa kuti varayiridzi vaende paresearch, richiestablishawo vatingati maethics ourayiridzi kuti education isimbe uyezve maticha status yavo improve. Tinoona kuti ministry of education inoda kuti bazi iri ravarayiridzi ringe riri mwana wavo, kana kuti inoda kuti minista ndiye anofanira kuwanikwa achiapointa kuti ndiana anotungamirira bato iri, ndiana anopinda mu council yevarayiridzi. Saka izvo ndo zvatinoda kuti hazvipindirani because FTA education inopa masimba kuna minista yagara haina professional council yematicha. Saka iri bazi rofanira ngoti riito rakazvimirira, zvinoreva kuti maticha anenge ozvipatsanura kubva kuto the rest of the civil service because anenge achifanira kuti achitonga manje nemaprofessional ethics agara pasi akatenderana. Saka dambudziko ratinaro ndokuti ministry of education inoda kuramba ichitonga maticha, inoda kuti public service commission irambe ichitonga maticha kana aparadzi mhosva pasi rese. Asi isu tiri kuti kana tava neprofessional counsel vangofanana namaloya, kana loya akanganisa haanotongwi neministry of justice. So ticha anenge akanganisa haafani kuwanikwa akuramba achienda chinotongwa nevanhu vari kuministry of education kana public service commission. Anofanira kunge achinotongwa neprofessional counsel, asi professional counsel yozoita mutongo wayo kuministry of education kuti ministry ichiziva kuti implementation in terms of the teacher, but munhu anofanira kunge achidetemina iprofessional counsel yavarayiridzi. Saka izvozvo ndozvinoda kukwenenzera kuti ministry inzvise kuti professional council yamaticha hainei neministry, although rep achifanira kuwanikwa vanobva kuministry, even kuministry of higher and tertiary nekumwe kwakadaro, but havasiriwo vakabata nyanga, havasiriwo vakadzipakata, havasiriwo vanodziridza. Saka ndo panonetsa ipavo kuti ivo vanoda kucreata chinhu chiri pasi pavo, yeti professional council inofanira kuguidiwa namaethics, haifaniri kunge iri pasi peministry of education.
Mati, munoda kusangana namunangagwa kuti muvataurire zvichemo zvenyu. Muchasangana navo rini uye zvichemo zvenyu ndezvipi?
Hatingazivi kuti tingasangana navo munangagwa rini, asi takanyora matsamba awanda achienda kuofisi kwavo kwavamunangagwa. Zvatinoda kuti titaure navo munangagwa ndezvekuti chokutanga ndechekuti tinofanira kuita maprofessional decision over a profession. Hatifani kunge tiri kuita mapolitical decision over a profession. Zvakafanana nokuti kana tichiita curriculum, hatifani kuita curriculum inenge ichisevha yatingati the political situation of the day, kutowanikwa tiita vana mass display, vana physical education, zvinhu zvatinoziva kuti zviri tailor made kuti zviite inonzi blind obedience nokuprojusa students isingafunge. Zvekare, apart from that, tinodazve kuti vamunangagwa vazive kuti mapolisi education akaita vana language policy, mapolisi anoita navarizi ndo vanoziva kuti language policy yakadini. Curriculum ipolisi inoita navarizi ndo vachaimplementa. Apart from that, kuna na collective bargaining. Section 65 of the constitution inotendera vashandi sort sematicha kuti aingeje hurumende in collective bargaining. Saka kuti hurumende irambe ichitaura zvestatutory instrument 141 of 1997 isava section 65 of the constitution ndinofunga kusanzisisa kana kuti kuita mateya, nokuti the constitution takes precedent over ma statutory instruments. Saka tiri kuenda kumashure tine new constitution yakaya 2013, asi kunyange zvazvo new constitution yakaya 2013 tinowana vakuru vari muhurumende vachiti endai kuappeals council, plus vashandi havaforceri kuti vaende kuorganization isingavabatsiri inonzi appeals council, zvaangofanira muna medhongera akafa, inenge ichiviolata inonzi freedom of association. Freedom of association chimwe chikamu chiri mumutemo weZimbabwe, as well as vanonzi vana ILO convention, vana convention 87, vana convention vana 88, vana convention futi zve 146 inenge ichidzira na massive sevens nedzakawanda dzakadaro. Saka tinenge tichida kuti tisangane navamunangagwa tivaudze kuti ngavasiyire zvematicha kumaticha, ngavarege kuti mapolitical appointees anouya achida kutaura zvinhu zvekuarea zvavasingazivi. Zvekare, language inoshandiswa even mucurriculum kana grade 3 ilanguage iri above yatinoti cognitive development. Isu tinofanira kuita inonzi spiral development, yokuti zvinhu zvinodzidziwa from the known to the unknown. But kana wadzidzisa vana vegrade 3 uchivadzidzisa zvinhu zvana public here, unenge uchifanira kuti uvadzidzise norurimi rwaamai, unenge uchiti kudii kuvana vachona, nokuti mabhuku achona ndiwo ariko. Unoda kudzidzisa mwana wegrade 3 public year, asati atomboziva kuti public year chiasi chii. Ukadzidzisa zvakadaro kumatineja anenge otangawo kuti abudewo public year public, zvinenge zvine relevance. Saka tinoona kuti zvakanyorwa naheritage studies hazvinei neheritage studies. Kune vanhu vanofunga kuti vana heritage studies zvinhu zvekuna nahistory zvinova zvisirizvo. Saka tingati zvinyunyuto zvedu zvakawanda. Zvekare nekutaura kuti varayiridzi havana mari, mari yavarayiridzi inoshungurudza uyezve inopa kuti mwoyo yedu itumbe savarayiridzi. Tinofanira kunge tichionawo kuti motivation, varayiridzi vari motivated, vanoita collective bargaining kwete collective begging, ndokuti vadzidzisewo maiso kwazvo nyemba kutadza rungwa.